Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chi19 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion hwosvika pavanhu 45. Mapato ezvematongerwo enyika anoungana muBulawayo pamusangano wekukurudzira vanhukadzi kuti vavhotarane musarudzo dzegore rinouya. MDCT inomisa basa makanzura ayo maviri emunoton ayo ari kupomerwa mhosva yekuzvidza bato. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi inosvika 20 nemupfumbamwe yevanhu vakafa patsaona yakaitika kuNyamakate nechitatu yazivikanwa nehama dzavo apo uwandu hwevakafa huri kuramba huchikwira. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion iro rakabheuka kuNyamakate apo raibva kuHarare richienda kuLusaka, Zambia hwakwira kusvika pa45. Hama dzevafi dziri kutarisa vafi paimba inochengeterwa vafi pachipatara cheChinoyi kuti dzione hama dzavo chaizvo sezvo vakawanda vakakuvara zvakaipisisa kumeso. Vakafanobata chigaro chemukuru wechipatara cheChinoyi, Matron Mavis Dhue, vanoti parizvino mitumbi inosvika 20 vazivikanwa nehama dzavo. Amai Dhue vanoti mitumbi yazivikanwa yatotanga kutorwa nerubatsiro rwehurumende.
Mitumbi yaidentifaiwa nehama dzavo 20 yemitumbi. Vanhu vachiri kuuya kuti vazoona kuti hama dzavo here vagwaidentify. Ende vazhinji vachona vakaidentify vatotanga kutotanga kukorekta mitumbi neassistance yehurumende.
Nekune rumwe rutivi, dzimwe hama dzevafi dzinoti dziri kushaya mari yavaiziva kuti vafi vainge vanayo sezvo vaienda kunohodha. Muzvari Melody Chavaridza vanoti hama yavo yainge iine mari inosvika $200, asi mari iyi yashayikwa.
Mari yese haina kukana kumbowanika yese nepaperbeki yanga ine zvemafoni.
Asi Superintendent Mupande vakataurira vanhu vaibvunza midziyo yehama dzavo nezuro kuti zvinhu zvose zvine mapurisa.
Mavhanebhuzwa ane nyaya yekuti hatitemura kuti mupurisa anogona kuba nesi anogona kuba. Saka isusu tine purisa toshandisa samapurisa kuti pangoitika accident tigona kutaura mapurisa kuti iwe newe ndimari responsible yekuita se nekuona zvinhu izvi zvezvipapapo. Hakuna munhu anotora chimwe chinhu chisina kusainirwa. Saka Mavhane kuzvimuta yekutya tinokupai.
Zvichangadaro, vanhu vataura neStudio 7 nezvetsaona iyi vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba kusvika ongororwa ose kuti anokodzera kutakura vanhu here. Mumwe wevanhu ava vaticha Pagore vanoti mabhazi eKing Lion anoita tsaona huru pagore rega rega nekudaro anofanirwa kubviswa mumigwagwa.
Zvinono kutorinana kuti ngotongotobvisa mabhazi acho murodhi vasauraye vanhu nokuti rodhi yauri kufamba yakadistance hombe zvenanho zvavana nayire zvavo.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mufambi vaNicholas Pasfamire vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba sezvakaitwa mabhazi ekwamhunga nekuda kwetsaona dzakawanda mumigwagwa.
Hatiti kutevedzera mutemo here kana munhu akakwanisa kumbomisiwawo aita zvakafanana neizvozvo naiyeyu ari sapozi kumbomisiwawo.
Tsaona dzema bazi nguva dzemandero dziri kuwandisa munyika mwedzi mishoma yapera rimwe bazi reproliner rakabheuka richibva kuSouth Africa pedyo neguta rechivhu rikauraya vanhu makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wedare reSenate amai Edna Madzongwe vanoti kunyanga hazvo uwandu hwemadzimai hwawanda muparamende pane mukana wekuwedzera nhengo idzi kuti dziwande semawandiro akaita vanhukadzi munyika. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pazuva rechipiri rezviratidzwa zveparamende zveParliament Open Day, amai Madzongwe vati madzimai awanda chose mudare iri kana zvichienzaniswa nepakatanga paramende muna 1924 apo paive nemudzimai mumwe chete mudare iri. Vatiwo uwandu hwemadzimai hwange huri kukura kubva muna 1980 kusvika pari zvino apo pave nenhengo dzechidzimai zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana panhengo dzese dzeparamende. Asi vanoti havasi kufara kuti varume ndivo vachakawanda muparamende.
Saka apa tirikuona nhamba dzedu dziri kuwanda hadzo mbichana. Ndo pari kutishungurudza ipapo kuti isusu ndisu tiri kushandira vanhu kumaconstituency asi hasati nhamba yedu hasati yawanda. Kunhambawo dzeuwandu hwevanhu muZimbabwe isusu chikamu chedu kubva muzana tiri makumi mashanu ane mbiri saka takawanda.
Mutevedzeri wemutauri wedare reparamende renational assembly amai Mebo Chinomona vatiwo zvakakosha kuti vanhu vavhotere madzimai kuvamirira muparamende nekuti ndivo vanonzwisisa matambudziko avo ose.
Toda kuencourage vanovhota kuti ngavazive kuti mudzimai ndiye anenge akakumiririrai kutaura zvinetso zvenyu nekuti panoshayika chipatara zvinonetsa mudzimai. Amai vemurume vanoendeswa nemudzimai kuchipatara saka zvinonetsa ikoko zvinonetsa mudzimai. Saka ngatitume mudzimai uyu kuti aende kuparliament anotaura zvinetso zvedu anenge ataura zvinetso zvenyika yose.
Mukuru wechikoro chepamusoro chewomen's university in Africa amai Hopsa dzavanoti zvinogona kuti madzimai akawanda avhoterwe kupinda muparamende vachiti madzimai akawanda pari zvino achiri kutya kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndinofunga zvinonetsa madzimai vanofira kuti pamwe hatingatauri zvinonzwika kuparamendi nekuti variko vane njere dzakangofanana nevarume vati kuti vauye uku munoziva faiti yekutipinda muparamendi inonetsa. Ndofunga ndopanotanga nyaya yacho iyo but kana vapinda imomo hadizoti vanonyararirei nenzira yekuti pfungwa dzine mudzimai dzakakwana nemurume ende ndambozvitaura mu 52% madzimai ko umwe ndi asingapinde imomo ndofunga zvichapera ina naza 5-6 years tichasvika paedge yekuti munhu wese womukadzi anozvigona munhu wese womurume anozvigona.
Amai Madzongwe vanoti budiriro huru yemadzimai yakauya muna 2013 apo pakaumbwa bumbiro remutemo rinopa madzimai zvigaro makumi matanhatu zvisingakwikwidzwe mudare renational assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Bato reMDCT kana kuti rinotungamirwa navamogen tsvangirai nezuro rakadzora nhengo dzaro mbiri dzanga dziri makanzura eguta renoton vaiga upenyu takawira veward 11 pamwe navasolomon nerutanga veward 1 richivapomera mhosva yekushanda nenhengo dzezanu pf mukuedza kubvisa pachigaro meya veguta iri vanove nhengo yeMDCT. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwanzora vanoti makanzura maviri aya akatyora mutemo webato kuburikidza nekushanda nenhengo dzezano PF mukushungurudza meya ava vanove munhukadzi. Asi vatakawira varamba mashoko avari kupomerwa aya vachitizve havana kumbobvira vamiswa pamberi pedare nebato ravo kana kupiwa mukana wekuti divi ravo rinzwikwe. Vatakawira vaudza Studio 7 kuti vanoona sekunge danho rakatorwa nebato ravo iri riine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti pane vari mubato vari kuda kuti vange vasiri mudariro musarudzo dza 2018. MDCT yanga ine makanzura mapfumbamwe, ZANU PF ine makanzura mana, zvoreva kuti MDC yasara nemakanzura manomwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Hongu, takamisa makanzura maviri, kanzura Nerutanga na kanzura Takawira Basa. Rekumirira vagari vemunotoni vakamirira bato reMDC. Ndiro chakaita kuti tidaro ndechekuti pane disciplinary issue yakaitika yokuti makansela aya akawirirana nemakansela ezano kuzama kuda kudzinga meya weNorton. Meya sekuziva kwamunoita ndimeya weMDC. Saka isusu temo yedu webato ndeyekuti kana muchida kudzinga angava meya angava chairman wekanzo, kutanga mapiwa mvumo nebato zvinotoenda ku National Executive, ku Standing Committee neku National Executive tisati tadzinga meya. Saka zvanga zvakuitika nemakansirazi aya ndezvokuti vakanyora gwaro rekuda kudzinga meya wedu vachivapombera mhosva dzavanga vasina kupara. Mai Mufahore vakatozoendeswa ku CID, vakaendeswa ku Anti-Corruption Commission, vakazoonekwa vasina. Saka isu hatibvumire makanzirazi edu kuti abatane nemakanzirazi ezanu PF kubvisa meya weMDC. Hatina kufara na izozo. Na izozo takaita withdraw makanzirazi iwayo.
Saka zviri kureva here kuti makanzira aya haachashanda basa mukanzuru kana kuti vanoshanda kanzuru asi vasiri venhengo dzenyu?
Havachashanda mukanzuru. Takavaita withdraw sekuwithdraw kwatakaita maMP mamwe akanga akanganisa ayaya. Zvatinoitira ndokuti tinenge tichida kuti kana munhu apinda neticket reMDC anoita zvinoda bato iroro.
Danho renyu iri rinotambirwa here negurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Kasukuwere haana choice panyaya yedu constitution. Kana bato rati ningi hatichamuda sakanzela kana saMP, hapana zvinokwanisa kuitwa negurukota nehurumende ipapapo. Saka anotomuwa withdraw. Takamunyorera tsamba kasukuwere kuti awa withdraw. Saka anotowa withdraw.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotaridza zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzakaitwa muBritain neZuro dzakasiya zvinhu zvakaita manyamamire nerongo sezvo bato rinopikisa reLabour Party rakawana zvigaro zvanga zvisingafungidzirwe. Izvi zvakonzera kuti bato riri kutonga reConservative Party rirasikirwe nezvigaro zvakawanda. Kunonzi kuvhota kwakaitwa nevechidiki ndokwakonzera izvi. Kubuda kwakaitwa neAmerica mumubatanidzwa wenyika wekuchengetedza mamiriro ekunze kwazarura nzira yekuti China itungamire dzimwe nyika mune zvekuchengetedza kunze. Asi China ichatorawo mutoro wekushandisa mari yakawanda sezvo kubuda kweAmerica mumusangano uyo kuchipa kuti mari inoshandiswa mukuchengetedza kunze izove shoma. Zvitoro zvizhinji muHarare zviri kuramba kuti veruzhinji vashandise makadhi ekubhanga pakutenga magetsi zvichida musvo wemari kana kuti cash. Izvo zvinonzi zvave kupa kuti veruzhinji vashaye magetsi ekushandisa mudzimba dzavo. Mutoro wedu enau Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Vamwe vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nezvimwe zvitoro izvo zvavanoti zviri kuramba kuvatengesera magetsi vashandisa makadhi ekubhanga zvavanoti zvave kuita kuti vashaye magetsi ekubikisa pamwe neekuonesa mudzimba dzavo. Mumwe mugari wemuWestgate, amai Kundai Mukwena, vanoti vave nemazuva akawanda vachienda kuzvitoro zvakasiyana siyana zviri munharaunda mavo vachida kutenga magetsi nekadhi ravo rekubhanga asi vachirambirwa. Amai Mukwena vanoti vanotoona zviri nani kuti kambani yemagetsi yeZesa idzokere pakare paye pokuti vanhu vanotanga vashandisa magetsi vozobhadhara chikwereti kwete zviri kuitwa mazuva ano zvekuti vanhu vanotanga vabhadhara magetsi kuti vashandise kana kuti prepaid system.
Nemanetsira ari kuita mari mazuva anaya uri kuti ukaenda kumashops uchida unotenga magetsi kana nekadhi wari kukurambira vanenge vachida keshi saka toraramawo sei nekuti apa tinogona kutosvika pakurara nenzara tashayama tisina tarambirwa kutenga magetsi nekadhi saka keshi yacho toiwana kupi tiri kutambudzika nenyaya iyoyo yekuti tiri kurambirwa makadzi vari kuda keshi keshi yachona hatina zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Mumwe mugari wekumeboren amai Geraldine Nyampane Dengu vanoti izvi zviri kunyanya kuvarwadza nekuti havana keshi iri kudiwa nevezvitoro zvakapiwa basa rekutengesera veruzhinji magetsi nekambani inoona nezvemagetsi yeZesa. Amai Nyampane Dengu vati vezvitoro vari kuvapa zvikonzero zvakasiyana siyana pose pavanoda kutenga magetsi nekadhi rekubhanga.
Tinoti tikaenda nebank card zvezviya unongo ine mari yako mukadhi woenda nebank card rako uchida unotenga magetsi keshi yacho haisi kuwanikaka vanobva kuzoti magetsi hapana. Iwewe wombva waona kana kuti kumashure kwako kune munhu akabata keshi munhu yaya akabata keshi mubvanzi magetsi akuita ya online iwe wombva watirega ndichimirawo kumashure kweuyo akuitirwa nekeshi wodzoka nekadhi rako wombva wanzi ha offline haasi kuita asi vane keshi chete ndo varotengeserwa magetsi ukazodzoka wane keshi wombva watengeserwa magetsi. Isusu keshi yacho toiwana kupi kumabhenga hakuna keshi and chero kada kuti utenge neiko keshi havasi kubvuma. Ezvinezvi takutongofunga hedu tidzokere pakudhara paipaya pekuti taitanga hedu tashandisa magetsi tozobhadhara kuZesa nekuti Zesa yaisambobvunza zvana keshi zvese izvi unongonobhadhara nezvauinazvo nekuti vanenge vachidaka mari yavo yemagetsi.
Mumwe mukuru pane chimwe chitoro chakapiwa basa rekutengesera veruzhinji magetsi chiri kuGreencroft vaPatson Pedzi vaudza Studio 7 kuti dambudziko ravainaro nderekuti havasi kukwanisa kutora mari kubhanga yekuti vahodhe makopo nemagetsi kana vachinge vatengesera vanhu magetsi nemakadhi. VaPedzi vati bhanga reZimbank kana kuti ZB iro rine michina inoshandiswa nevanhu vanotengesa magetsi aya riri kunonoka kuvapa mari kuti vahodhe mamwe magetsi kana achinge apera. Nokudaro VaPedzi vanoti sekambani vakaona zvakakodzera kuti vatengesere vanhu magetsi nemusho wemari kuti vakwanise kurarama mubhizimusi. Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti chimwe chiri kukonzera kuti mari ishomeke mumabhanga inyaya yekuti vanhu vazhinji munyika vave kuita mabasa emaoko uye vanhu ava havasi kuendesa mari kumabhanga sezvo vachida mari zuva nezuva.
Hazini kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvatambotaura chekutanga yekuti ikonomi yedu yamu informal. Imwe nyaya iri kuitika inyaya lack of discipline yekuti mari iri kubuda ichienda kunze kwenyika atinoti pachirungu maillicit financial flows ari kukonzeresawo zvakare nekusagatsikana kwezvinhu muikonomi kuri kukonzeresa matambudziko ekushayikwa kwemari nenyaya yekutiwo maexports edu haasi kupefuma zvakanaka hatina foreign direct investment yakawanda iri kuuya kuZimbabwe. In fact vamwe mabhizimisi vari kutodonha vamwe vari kutosiya nyika saka zvese izvozvo zviri kuita kuti muikonomi mufomo waikonomi mushayikwe mari.
Kuramba kunonzi kuri kuita zvimwe zvitoro kutengesera vanhu magetsi vachishandisa makadhi ekubhanga kunouyawo apo hurumende iri kukurudzira veruzhinji kuti vashandise makadhi pakutenga sezvo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti dambudziko rekushayikwa kwemari richaramba rakapfunya chisero munyika kudzamara hurumende yakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika uye mari isisaburitswe munyika zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union waWanda Chabikwa vanoti nyaya yechirwere chehuku cheavian flu kana kuti H5N8 inogona kukanganisa zvakanyanya bhizimusi rekupfuya huku. Chirwere ichi chinonzi chakabata huku dzepakambani yeIvins muHarare zvakapa kuti iuraye huku dzinosvika zviuru zana nemakumi mana. bazi rezvekurima nevakuru vekambani iyi vanoti chirwere ichi hachina kuzopararira asi izvi harisi kumisa nyika dzakaita seSouth Africa, Mozambique neBotswana kuti dzirambe kutenga huku nemazai kubva kuZimbabwe. Nyika idzi dziri kutyira kuti chirwere ichi chinogona kupararira uye vamwe vari kukumbira bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization kuti ripindire mukubatsira Zimbabwe. Asi mukuru wezvekurapwa kwemhuka Dr. Josephat Nyika vaudza Studio 7 kuti hapana chekutya nekuti hurumende yakwanisa kumisa kupararira kwechirwere ichi. Nyaya yekuti huku dzinosanganawo neshiri dzemusango inonzi inopa kuti chirwere ichi chipararire nekukurumidza. Chirwere ichi chinonziwo chinokwanisa kuparadzwa nevanhu. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachabikwa avati nyika inogona kurasikirwa nemari nekumbomiswa kwekutengwa kwehuku dzikunze.
Kurimwa kwehuku kwava kwakura chaizvo varimi vabereki nevakuru, saka tiri kutarisa kuti dambudziko rechirwere ichi richaita kuti nhiyo dziite shoma, maketi yanga ichitengeswa yekunze iye tinonzwa kuti pane nyika dzakati dzakungomira kutenga nyama yehuku pamuno. Asi tiri kuwana pfungwa dzakanaka, tiri kuwana kuridziro yakakwana inofadza kubva kudhipatimendi redu rinoona nezvemhuka veterinary service vari kuti chirwere ichi vachibata pachanga chiri papo ichaitwa pachimuenzu maivaita contain it ini tabatwa achichaendera mberi neunyanzvi hwatinoziva kuti vanogara vainahwo bezva kuti chichatosvika pakuti chirwere ichi chichazopera zvachose zvisingatitore nguva yakareba.
Asi pane dzidziso yakakwana here iri kuitwawo kuvarimi nguva nenguva kuti vadzivirire kupararira kwezvirwere zvakadai?
Ya, varimi vanodzidziswa chaizvo nokuti vashandi vehurumende vanoona nezvemhuka idzodzidzi tinavo vakawanda pawadhi yega yega, kuti pane munhu wana aripo. Varimi vanobva vachikurudzirwa kungwarira zvirwere zvipo zvenyu, kuti varimi vanoziva kuti kurara zvirwere ka murimi ndiye anorusa zvipo zvake zvinofanira kuhuku. Varimi vagara vachiziva chihoshio ndinyukaso chete tinogona kutsvaira muhuku dzese varimi achizi, saka vanozviziva ichichi hachi chirwere icho chichabudira muvarimi vese, chirwere chabudira nzvimbo imwe chete inochenjerwa huku. And yangu buda ipapo kwa wale mwese wakafa watu uziwisikwa na mawaere zine nyuzi taka wanda wana nema dumena chua uta mbarimba rechi uwe shakare 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 kete taka panyee huku siwa hapa atina atishipike na pausoro ya wale mwese wale mwese wale.
Mutungamiri wesangano revari mire Zimbabwe Commercial Farmers Union wa Wanda Chabikwa wale paronari Muharare na Blessing Zulu wa Studio 7. Mumwe vevechidiki vari kuuya kuAmerica svondo rinotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kuzodzidzira utungamiri neutongi hwejekerere Dr. Edgar Munatsi, ava nova mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vari kutarisira kudzidza zvakawanda zvichabatsira veruzhinji munyaya dzezveutano.
Ndingati ndinonzwa kufara, asi pamwe chete izvo tinoita kusuruvarawo kekuti chirongwa ichi chiri kubvawo kuAmerica. Zvinoratidza kuti isu vatungamiriri venyika dzedu dzemuAfrica havasi kuona potential yatinayo sevana vechidiki kuti tigozotungamirirawo. Saka zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nevaAmerica kuti vatifundise kuva vatungamiriri vane hunhu, vanogona kutungamirira vachiteerera zvinodiwa nevanhu vanenge vavatuma kutungamirira. Asi tinenge tichishuvirawo kuti dei hurumende dzeduwo dzemuAfrica dzaonawo kuti vechidiki vanhu vane ramangwana rakajeka vanokwanisa kufundiswa kuita kuva vatungamiriri vanogona kuita basa ravo.
Zvii zvamuri kutarisira kuwana muchirongwa ichi?
Muchirongwa ichi tiri kutarisira isu kunodzidzawo nzira dzinoshandiswa nevaAmerica kudzidzisa vatungamiriri vechidiki kuti vakwanisewo kupinda muzvigaro zvakasiyana siyana, mungava muhurumende kana mumabhizimisi nemuzvimwe muzvirongwa zvinoita kuti upenyu huenderere mberi. Zvakarezve tinotarisirawo kusangana nevamwe vechidiki vari kubva kunyika dzakasiyana dzemuAfrica tichinzwawo zvavari kuita kunyika dzavo, zvinoita kuti mumaruwa mavari kugara nzvimbo dzavo dzibudirire ende kuti vari kuzviita sei, kana pane zviri kuvanetsa zviri kuvanetsa zvacho zvii uyezve vanozozvikunda sei.
Muchange muchidzidza zvidzidzo zvei uye muri kune chipi chikoro?
Ya ini ndichange ndichidzidziswa chidzidzo zvekuma business yavanoti business and entrepreneurship ku University of Iowa.
Semuno ari chiremba pane zvamuri kutarisira here kudzidza zvakanangana nenyadzi utano?
Hongu ndinotarisira kudzidza kuona ndichida kuzofamba muchiona muzvipatara zviri munzvimbo yakate nemuayo mandenge ndiri imomo ndichiona kuti vanotungamirira zvipatara vanozvifambisa sei kunyanya-nyanya kumaererano nekubatsira vanhu vanotambura vasina mari zvakafanana nekubhadhara kana kuti Medicare kana kuti health insurance vanoitawo sei kuti vamumaruva vanenge vasina mari vakwanise kubatsirikana.
Dr. Edgar Munatsi nemumwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kuuya kuAmerica svondo rinouya vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kwenguva inopfuura gore nechidimbu, vatongi venyika yeVenezuela vange vasisateedzeri matongerwo enyika yavo sezvinodiwa nebumbiro remitemo yavo, vachitaura kuchikwata chemubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAmerica. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvematongerwo enyika muhurumende yeAmerica, vaThomas Shannon, vakaratidza kushungurudzika kukuru pamusoro pekunetseka kuri kuita vanhu vazhinji muVenezuela, vachiti kutengeserana kwave kunetsa nekuti upfumi hwenyika huri kudzokera sure, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vatadze kuwana zvokudya nemishonga. Mumwedzi miviri vanhu vachiratidzira kusagutsikana kwavo, vanhu vanopfuura 60 vakaurayiwa, chiuru chevanhu chikakuvadzwa uye zviuru zvitatu zvevanhu zvikasungwa, kusanganisa 330 evanhu vakatongwa mumatare emauto. United States inokurudzira hurumende yeVenezuela kuti igamuchire sarudzo dzakasununguka munyika, kuti ikudze avo vakasarudzwa kumiririra vanhu, kuti ibate vasungwa zvakanaka ichivapa kodzero dzavo, uye kuti ibatsire nokuchengeta vanhu vayo zvakanaka. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, chikwata chemawarriors chawedzera mwando mugadziriro yacho yemutambo we 2019 Africa Cup of Nations neLiberia uyo uriko muNational Sports Stadium neSvondo. Ngatinzwei kumutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati.
Chikwata ichi changa chiri muNational Sports Stadium nhasi mangwanani kugadzirisa pasara. Vakanangana nekukunda mumutambo uyu, uyo vanofanira kutora mapoints ese matatu kunyange zvikaoma sei. Vatambi vese vakadaidzwa kunze kwaSimon Chuma uyo akakuvara vanga vari mubishi regadziriro. Murairidzi wavo Norman Mapeza achiti iye hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekurova maLone Star ekuLiberia aya pamwe nekutora mapoints ari kudikanwa.
Tambo tinge tichikunda, ndo mutambo wedu wekutanga wemaAfcon qualifiers. Saka zvinge zvakakosha zvikuru kuti tikwanise kuti tivane 3 points. Zvinhu zvatiri kushuvira kudai zvinge zvichizoitika musi weSunday.
Mapedza ati haasi kukwanisa kudoma chikwata chake chevatambi 10 kusvika svondo mangwanani, sezvo achiri kuda kuongorora vamwe vatambi vake vanga vakakuvara kuti aone kuti vanenge vagwinya here zvekupinda munhandare musi wemutambo uyu.
Pane vamwe vari kungoti kukwara kwacho tunovati malight injuries, patinosvika musi weSunday anenge anari.
Asi mugadziriro yaitwa nhasi zviri kuratidza kuti captain wechikwata ichi Knowledge Musona, Tendai Ndoro nakuda Mahachi ndivo vachange vaine mutoro wekutsvaga zvibodzwa kumberi kwechikwata. Pakambosangana zvikwata zviri izvi munhandare imwe cheteyo, Zimbabwe yakadambura maLone Star 3-0. Asi sachigaro weWarriors fan club vaEdward Chimedza vayambira maWarriors kuti asapinde munhandare achifunga kuti akatokunda kare mumutambo uyu.
Inichandoudza maWarriors ndechekuti they are no longer underdogs in African soccer.
my teams they've evolved. Look at Lesotho, look at Swaziland, look at Botswana. Teams have evolved. Saka Bazina is a good underdog. Gotta take a game really seriously. And it's very good for us my qualifiers to get an early lead in my groups.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regaiti kupei yeuchidzo yelive talk. Nhasi tiri kutarisa nezvetsaona dziri kuitika mumigwagwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuisikati sendava ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola Mugela, emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 9 kuNhlangula 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla siyenza umhlangano lwamafara eHarare. So siuphindile lapho kwaBulawayo. Sahlanganisa ama political parties akumamavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho luka 2018. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isikhonone ngocuku isizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday silomculi we Afrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguziyi wengoma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje e-amphitheater kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo njalo begqugquzana ukuthi baphatheke kulolu khetho njengabesifazana. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo abesifazana abekwezombusazwe bebuthane e-amphitheater bekhuthazana njengabesifazana hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka 2018 kuphela kodwa lokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli ukuze kukhuphulwe inani labo edale lephalamende. Unkosikazi Priscilla Misi Hairambu Mushonga umasungula ukusebenzelana kwabesifazana abakwezombusazwe uthi lo ngumhlangano wabo wesibili ulandela abawenzela eHarare.
Namhla siyenza umhlangano lwamafara eHarare. So siuphindile lapho kwaBulawayo. Sahlanganisa ama political parties akumamavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Isakhamuzi sakobulawayo esiphatheka kwezombusazwe unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuyamthabisa ukumanyana kwabesifazana lokhu.
Uhlelo lwabomama lokuthi babambane luhle kakhulu njalo kuqakathekile njalo isikhathi sokuthi omama bantshintshe bathandane ngenhliziyo zabo zonke babambane. Kungabi nabadlelithi omama babadlelithi ze balutshwana lana lama abadlala abomama balutshwana asibambaneni lawo thina esilamabandla esilabantu abaningi ibandleli labantu abaningi.
Kodwa iningi labo belikhala ngodaba lwencwadi ezikhombisa ikheli abathi lulakho ukubavalela phandle ngoba bengelazindlu njalo kungelula ukubhalelwa incwadi ngumninindlu. Unkosikazi Evelyn Masaiti webandla le-People's Democratic Party uthi lolu ludaba asebalwethulela izeki.
Thina kuthi kuzeki nje thina njengabomama selithi kuzeki. Thank you.
Mfazi Gladys Hadebe ongumgcinisihlalo ohlangothi lwabesifazana ebandleni le-National People's Party ukhuthaze abesifazana ukuthi bengagwenxani.
Kudala sisebenze lobaba sisetshenziswa, sisiphampena, sibavotela. Lo umnyaka womama 2018 umnyaka wethomama. Asizameni ukuthi ezindaweni zethu singakhudlani, singanyathelani. Thina sonke sazame ukuthi nxa lapha kunomama welinye ibandla, thina bamanye amabandla singagwenxani sodwa. Ibhola lingale bomama bodresa ngithi singamakali sodwa ibhola likuGrace, thina sifuna ibhola ngalo.
Abesifazana bavumelane lokuthi abafuni umuntu ozachawa ngesikhathi sokhetho, bethi abantu ababambane okugcizelelwe ngunkosikazi Stylish Magida wezaphu.
Asifuni kolufana olaya intombi, asifuni kolufana obulala umuntu ngokufuna ikhundla. Hayi.
Kobulawayo namhlanje bekunenjabulo phakathi kwabesifazana kulomoya wokubambana bekhuthazana ukuya kukhetho bebambene ngoba sesiside isikhathi bekhankasela abesilisa ukuba bababuse. Unkosikazi Joyce Mujuru, unkosikazi Thokozani Khuphe, lonkosikazi Lucia Mathibenga ngabanye abangene lomhlangano bekhuthaza abesifazana ukuba babambane. Unkosikazi Mujuru uthe abesifazana abayangena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bacele abesifazana beZimbabwe ukuba babambane ngesikhathi kuyiwa ekhethweni ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Okokhela idale lesenethu unkosikazi Edna Mazongwe uthi lanxa inani labesifazana abangamalunga edale leli likhwelile selokhu lasungulwayo, lokho lingakafiki kusibanga esihambelana lobunengi babo elizweni. Ekhuluma ngelanga lesibili lokubukisa imisebenzi yedale lephalamende eHarare namuhla, uMazongwe uthe kathakazeleli inani labesifazana elikhona ngoba liyisilinganiso sokungamachumi amathathu lane ekhulwini kuphela. Idale lephalamende lathi lisungulwa lalilelunga elilodwa kuphela elisifazana. Umsekeli wesikhulumeli sedale leNational Assembly unkosikazi Mabo Chinomona uthe uqakathekile ukuthi abantu bavotele abesifazana ukuthi babamele edale ngoba yibo abazi kuhle inhlupho zikaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Rita Ndlovu owake wamela inkulumane edale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube.
Mama ngabaningi izizathu eziningi izizathu ezenza mama sicine singabaningi ephalamenti. Hayi, uyasitha ukuthi kulokuthi khona ukuthi abomama kasisapotani emaphathini. Kule ndaba yama-primary elections eyenzakalayo, uyasitha ukuthi omama uyabengala mali yokukhontesta ukuthi anciphisane nomuntu ongubaba ku-primary election. Uyakwazi ukuthi vele ku-politics kwenzakala, nabanye bayakwanisa ukuthi athenge abantu ukuthi bamvotise. So abantu abangabomama babaye bengala imali yokuthi bayenze njani, bathenge abantu ukuthi babavotele ukuthi bawine ku-primary election ukwenzela ukuthi baye ephalamenti. Two, omama vele kasisukuli kasiphume ezindlini, okuyisizathu sokuthi namhlanje sibe sikhuthazana ukuthi omama kumele siphume siyovota ngobuningi ngibekelisisekelani ukwenzela ukuthi sibe baningi ekholakale lapho kwenziwa khona imithetho. Ngoba uyakhangela isikhathi esiningi lapho okwenziwa khona ama-decisions uyafika kungabobaba kuphela, kungalabo mama. Kusenziwayo ukuthi ne-culture yethu futhi khonokho ukuthi umama vele imisebenzi yasesekitchen, abanye omama lokho besesaba ukukhokhela, besesaba ukuthengamela, yikho kwenza sibe kalutshwana. So izinto ezinjengalezi ziyakhuthaza, la ubona omunye umama ekhuluma phambi kwabantu kuyakhuthaza abantu ukuthi nabo lase kufike ezikhundleni zokuthi bakhethe basukume bayezimela labo njengabomama.
Bona omama abasedalela ephalamende ungathi bayawuyenza yini umsebenzi ngemfanelo?
abathethi ngathi bayenza ngoba sebekubonisa ukuthi konoku ukuthi sibengabuthaniswa umama omama babelazilungele labo ukuthi balelungele lokuthi bakhethe balelungele lokuvota balelungele lokukhethwa futhi so kutshengisa ukuthi imfundiso lethu isiya phambili abantu bonke sebevuleka ukuthi nxa kumele ufuna ukuthi uyofika esikhundleni lesihlala kumele abanye omama labo ubakhuthaze ukuthi babangele ezintweni ukwenzela ukuthi la utholele kufekele uzakhangela ukuthi ngathatha i-example yokuthi ku-inclusive government le edlulileyo ekade silayo ngo-2008 omama kulokhu zeliphezulu khona ngale kulokhu uza kwi-presidium kwakunabomama abangaki i-cabinet abathathi
uNkosikazi Rithanda Ndlovu ngwake wamela inkulumane kudale lesenethe kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe iParliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs sikhonone kakhulu ngocuku izizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kodwa abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi ngaphandle kokuthi umumo womnotho ulungiswe ekhaya isimo sokudubeka kwabo bephandle kwelizwe sizaqhubeka. Kubika uMartin Ngwenya.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Kindness Barata ubika tshele iPhalamende yeZimbabwe ukuthi abeBotswana labeSouth Africa bahlukululiza izizalwane zelizwe lakhe. UParata uthi bazahlangana leziphathamandla emazweni omabili ukukhonona ngempatho ephiwa ikakhulu labo abeqa umncele ongekho emthethweni. Iningi elifika inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe lingena eBotswana kanye leSouth Africa libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya. Ngokunjalo abanye eBotswana abafana loMthabisi Dube bathi uhulumende weZimbabwe kafake imizamo ekulungiseni umnotho welizwe okuyiso isiqoqela esiqotsha abantu elizweni.
Hayi, into kumele sizibuze yona yikuthi okwenza ukuthi abantu bebaleke ezweni lakithi kuyini. Uthola ukuthi umuntu uza azihlalele anganawo amaphepha ngenxa yokuthi isimo sibi ekhaya. So uhulumende angaze akhulumisane leBotswana kumbe leSouth Africa kuyafanana. Okuqakathekileyo ukuthi silungise indaba yethu, silungise ilizwe lethu.
Kunkanti unkosikazi Abinare uthi ekhaya baxoshwa isimo esilukhuni somnotho okwenza babone kungcono ukubhenisela ukuhlukuluzwa eBotswana. Uthi liqiniso abantu baphathwa ngochuku kodwa iZimbabwe kumele ilungise indlu yayo.
Abantu bayahlukuluzwa yebo kodwa indaba evele isiqokoqela iwo umnotho weZimbabwe lamanye amazwe asediniwe ngodaba lokhona.
Omunye weBotswana umzana Tsepo Busaletsu uthi abangena elizwe ngekho emthethweni bayahlukuluzwa ngoba bebonakala njengabantu abazodala amacala.
Abalo illegal immigrants from Zimbabwe will always be a challenge.
Lona kuzahlala kuludaba oluhluphayo phakathi kwamazwe omabili ngoba iBotswana ibona angathi abangena elizweni ongekho emthethweni bazodala amacala.
Abangena elizweni ongekho emthethweni bathelwa imvubu bengakabuyiselwa eZimbabwe kodwa sekube lokukhonona ukuthi abanye baphuma belimele kakhulu. Kulomunye osanda kulahlekelwa lelihlo ngemva kokudutshulwa amapholisa kukanti omunye kasenelisi ukuhamba esesebenzisa isihlalo samavili i-wheelchair ngemva kokuthelwa imvubu. Amazwe omabili ahlala njalo nje edinga indlela angahluza ngalo udaba lolu lwabangena eBotswana ongekho emthethweni. Umhlangano ogcina owe-Joint Permanent Commission on Defence and Security ubanjwe eGaborone evikini esanda kudlula kodwa kungatholakalanga mpendulo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaffron kweleBotswana.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngengozi zomgwaqo ezikhanya sezibangela imfa yabantu abanengi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha abatshayeli. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe kwele Bhilithane usuyingxabangxoza ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe izolo. Impumela yalo etshiye ibandla eliphikisayo eleLabour Party selilezikhundla eziningi. Elamaconservatives lona elikhokelwa inhloko kahulumende unkosikazi Theresa May lilahlekelwe izikhundla eziningi. Amazwe asemhlubulweni we-Asia-Pacific abikwa esebhekanelo kuqonga okukhulu kodubo lokuhlaselwa kwemitshina yakulezi nsuku, amakhompyutha, olwe-cybercrime kanye lokuntshontshelwa kwabantu izimali. Omunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuzefunda ngobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, unkosazana Nomalanga Ndlovu uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni inkampani yakhe.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi lami ngikhethiwe ukuthi ngihambe eDrake University, and into engiyikhangeleleyo yokufunda. I think kuqakathekile ukuthi sifunde ukuthi amanye amazwi ayenzani njalo baphumelela njani. So into yokuqala engiyikhangeleleyo ukuthi ngifunde ngikwanise lami ukurepresenta abantu bakoBulawayo lamanye ama-young people abafuna ukuhamba next year.
Kahle kahle wena kuyini okwenzayo empilweni?
Mina ngile company yami okuthiwa i-Outspoken Consulting, and ngiyafundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma phambi kwabantu nxa bengama-presentation abayenzayo, ama-business abo kumbe ama-presentation for anything. Ngiyabafundisa ukuthi ba-presente njani, ukuthi nxa bemi phambi kwabantu bakhangeleke phambi kwabantu, ngoba kwesinye isikhathi ungaba ne-product emangalisayo but ungayehluleka ukuthi uze-expresse kuhle phambi kwabantu, then ayisoalso uzuphumelele ngendlela owade uzaphumelela ngayo nxa ukwanisa ukukhuluma kuhle.
Ngezinye indlela uyenza i-public speaking?
Yeah, public speaking training, yeah. I think singayifaka njalo, singaziseka better. That's just a part of it.
Uyiqale nini inkampani yakho?
Last year ngo-January.
Kahle kahle kuyini okubonile okwenza wavusa likambani?
I mean, ngingangithanda nje ukukhuluma, then ngasengibona ukuthi kona kulabantu abaningi abafuna uncedo, abafuna usizo nxa bekhuluma, bengabe besebenza kumabhizinisi amakhulu, bengabe besebenza ezikolo njalo. Even abantwana labo kuqakathekile ukuthi besabancane bakwanise ukukhuluma, ngoba emhlabeni kathesi uma zithulela kaphumeleli, ngoba kunamuntu okwaziyo ukuthi ufihle ngaphakathi kwakhe. So umuntu angakwanisa ukuthi akhulume, uyakwanisa ukuthi azwakale, abantu bamuzwe laye phakathi kwekamphakathi. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bekwanise ukukhuluma kuhle bengayisabi, bengelavalo.
Unkosazana Nomalanga Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye indlebe kusasa elizwe siqhubeka sixoxa labanye abakulolu hlelo. Kwezemidlalo lamhlanje, umsekeli weqembu leHighlanders uJosephat Mzaca Ngulube utshengisele koBulawayo namhla ekhonona ngesijeziso esetheswa leli qembu yiPremier Soccer League ngemva kodlakela olwenzakala mhla leli qembu lidlala lele Dynamos enkundleni yeBarber Fields ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ungurube ubhodi idolobho lakoBulawayo ephethe ibhakane ebelilotshwe ngakwelinye icele kuba imali efika 4,000,000 okumele ibhadalwe liqembu le-Highlanders njengesijeziso sokuba abalandeli baleli qembu badale ukuba umdlalo walo leqembu le-Dynamo sungapheli ngenyanga edluleyo iningi kakhulu, kanye lokuthi umgcinisihlalo weqembu lelo uPeter Dube wamiswa ukuphatheka kwezenguqu inhlanganiso yezifa ebiselwe esikhundleni sakhe. Ngakwelinye icele ibhakane likamzacabi lilotshwe ukuba ubudlwangudlwangu wabufunakali emdlalweni wenguqu inhlanganiso yezifa kayitshiyane lobukhohlakali ezombusazwe kazifunakali ebholeni, kanye lokuthi abonompembe betshiyane lokuphemba ubudlwangudlwangu. Phezu kwebhakane kumacele omabili bekulesitsho esithi asifuni bombulu esidume ngemva kwawo umdlalo ongasaphelanga enkundleni eBarber Fields mhlazilitshumilane ngonkwenkwezi, kuthi ngaphansi bekulotshwe ukuba ayisoze ibulawe uyala umzaca. Ekhuluma nomsakazi weStudio 7 uNgulube uthe ukhethe ukutshengisela eyedwa ngoba ngendlela imuli yayilendaza enkulu ngayo bekungonakala nxa abalandeli baleli qembu bengatshengisela ngobuningi babo.
Frequently ukuthi la ngibhode ngiyi-1 ngiyenza demonstration le sengihamba sengisubmitha on behalf of the elder family inhlupho esilazo, like one corruption eku-referring isoke siku-referring for corruption for people like Chiangwa bring politics in soccer. One time ngambona uChiangwa uyabe busy ekuZanupf exoshana labo kasukele ilanga elandilayo zambona esengwenye osebenza ku.
UNgulube uqale ukutshengisela kwakhe ngaphandle kwesitolo se-Pick n Pay Hyper, wahamba wayadlula ema-ofisini enhlanganiso yezifa, wasegcina esithombeni soya ngumsekeli kamongameli welizwe uDr Joshua Mqabukonkomo, lapho afundele intatheli lozulu izikhalazo zakhe phezu kokuphathwa kweqembu le-Highlanders zinkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi ama-Warriors ngesonto lizadibana leqembu elimela ilizwe le-Liberia enkundleni ye-National Sports kumdlalo walo wokuqala womkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni le-Cameroon ngomnyaka 2019. Iqembu leZimbabwe leLiberia kusibaya sikaGroup G ndawonye lamaqembu amazwe athi eleDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lomculi weAfrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguzi wengoma osethule idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi Ngivuswa Isililo. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Nensizwa esakhulayo uziwe ngoma othotshulwe yingwe kuKame ePlumtree. Umculo walensizwa ikhwasa khwasa yaseDRC ayixubanise lo mdumo osendo lwamaTswana. Uthi kwezingoma zakhe uye wagwegwa abakhonale eDRC, kade kuTswana uhamba lo mculikazi odumileyo uSlyza.
Sakhela ke uthola ukuqala ngolozotshela abanye leli CD lenziwe ngendlela ephezulu kakhulu, lingithethe 2 years ukulenza, and nabantu engisebenze nabo ama-guitarist engisebenze nabo kuleli album ngisebenze nabantu abana-experience kakhulu, ngoba ngisebenze noSamurai Ngingo omunye odlale i-lead waseKongo, then i-rhythm ngasebenza noMasamba uJoseph Masamba waseZambia, then i-bass wadlala uKuthi
lendlalate lakhe lengoma ezisikhombisa kule yona ethi Ngivuswa Isililo ukhala ngalabo abafulathela abazali babo ekhaya babachiye besidla imbuya ngoluthi bona ngapha bezifela ngamakhumkhumu. Uthi ke nxa eseyixubanisa la magitari omdumo wesitswaneni kuphume uluju oludliwa umuntu ebotshelwe.
Que vemos,
lobanje abaculi abaningi befisa ngazo zonke indlela ukuyaduma emazweni. Uzi yena uthi iAfrokwasa yakhe ufuna idume kuzokazi leAfrika.
Iphupho lami kusibona sendumile kakhulu eAfrika mhlawumbe. Sengumculo nami osedume kakhulu eAfrika ukuthi sengadlala noma kuphi eAfrika. Sengumuntu mhlawumbe osefana naboCameleon. Sengumuntu osefana naboKhanda Bongo.
Balutshana abaculi beZimbabwe abathe ngokungena kwezomculo behluka kulokhu okujwayelekileyo. Yinengi-ke lingena kwezerumba ezokholo, imbube, i-house loba i-hip hop. Uzikena uthi zitholele lidlalade nawe njengoma-Afrika, uzincome ngobu-Afrika bakho. Lesotho 7 Johannesburg le South Africa ngingubena nje ngihlapho.
Iba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene kobulawayo lamhlanje behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho. Ikomiti yetale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikhonona ngocuku izizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Was a Friday be silomculi we Afro Kwasa uzi wengoma. Kwanelo kwa lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamela inkomo matuka nduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.